Chamunoti imi ndicho chinofanirwa kuitwa mukupedza dambudziko iri ndechipi? Saka muri kuona sekuti mapurisa nevemutemo vacho varimowo mazviri here?
Mapurisa anogona kunge pamwe vachipota kuhomwe here kana kuti zvinenge zvine vakuru kumashure kwavo zvekuti havana control over it. So at the end of the day vanhu vanobva kufunga kuti maybe zvinenge zvine vari kumashure kwacho nevanoinfluence.